mapurisa vauya vakatanga kudzinganisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Vasvika zvivatorera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvakaita sezvipfeko, zvidyiwa nezvinwiwa zvavanenge vachitengesa kumafenda. Saka vanhu vazomira vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuona kwakaita zvinhu kutiza chinhu chekuti unongozvitotizawo raramo yako, saka vana zvinhu vanenge zvichimire tiidhuirwe raramo yedu. Saka pabva pata bata mupfupi bata murefu kwemaminita anodarika makumi matatu, asi mapurisa avazokurirwa zvavo ndopavazodzokera. Asi vazouya vakazobatawo vamwe sezvo kune hwani abatwa vamwe vatisati nyatsonzwisisa, nekuti mapurisa akatazama kusvikapo kuti tinotaura navo tarambidzwa kuona vanhu vabatwa. Asi kune hwani vachikuziva iyo vanonzi vanoititanga kuti vabatwa izvozvo vari muchitokisi.
Tinoziva kuti iyo vanotengesera mugwagwa vanga vakungorwisawo chero munhuwo zvake ari kuzvifambira muguta reHarare. Zvanga zviine chekuita here nemapurisa izvi?
Chinoneta ndechekuti ivo mapurisa pavauya vachitongorwa vachikanda matega vanga vasingashari kuti ari kutosvora upi neupi. Mboma yavo yanga isingaita sechikova upi neupi, yanainge kuti vanhu vasari mumastreet. Kune vakawanda vamwe vatorohwa vatokuvara izvozvi, asi vari kutya kuti vainde kuchipatara vanenge vachinzoda police report. Uye mapurisa kuuya kwanga vachiti vamwe vanouya vasina kana uniform, zvekuti unonge usingatanzwisisi kuti imbavha here mapurisa chavo chavo here. Vauya vamwe vanga vasina uniform, vamwe vasina zvaidentify. Saka kana pane vanhu vazobatanidzikawo zvavo, tine urombo husingaiti, tine urombo. Uye tinokurudzira kuti hurumende iitire mumwe mushandiwo usingaafektiwo zvabva zvemuzimbabwe zvinenge zvichizviitirawo vachizvifambirawo zvavo. Ngavatsvake mumwe muitiro wavo webasa ravo usingaisi ruzhinji rwekumbavo mujobo.
Vazhinji vangada kuziva kuti misangano renyu retadhamuka sesijikile rapindira papi munyaya yevanotengesera migwagwa iyi?
Tadhamuka ndini, tadhamuka ndini, tose tiri tadhamuka. Munhu wose ari kuchema chema kuti mafuta emotokari akwira nditadhamuka. Munhu wese asiri kugutsikana nekuti transport yakwira nditadhamuka. Munhu wese ari kuti mitengo muzvitoro yakwira nditadhamuka. Munhu wese ari kuti zvikushayiwa mabasa nditadhamuka. Munhu wese ari kuti tiri kuda tinotengesa utwaniramo nditadhamuka. Munhu wese ari kuti ari mafodya yake onana kumatobhako auction floors onopuwa mari yemabhondi isingashandi nditadhamuka. Munhu wese anoti anoshanda asi upuwa mari nemabhondi asa zvaanotenga haakwanisi kuisa vana vake kuchikoro, haakwanisi even transport yava kudhura chaiyo, haakwanisi kuti anga ari munhu anoratidzikawo pamberi pemhuri yake achitadza kuvapa chikafu nditadhamuka. Saka tadhamuka, tisu tose tiri kufara tadhamuka, vanhu vose vari kutambura muno muzimbabwe.